manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 3/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanopikisa zvikuru vebato Citizens Coalition for Change vochema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yoitika pamberi pesarudzo. Asi veZANU PF vari kupomerwa mhosva iyi vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kuchema-chema kuti nhengo dzaro zvikuru dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru dziri kushungurudzwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kumashonaland west, masvingo nekumanikaland. Asi bato reZANU-PF rinoti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa avo vakakoka nyika 43 kusanganisira America, Russia neBritain kuzoongorora sarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu vakazvipira kuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo yekuvakanzura muwadhi 26 kumagunje vakamirira Triple C vaKnowledge Chingoma nevari kutungamira urongwa hwavo hwekutsvaka rutsigiro vaSolomon Ndoro yeRwizi vanoti vakarohwa nevatsigiri veZANU-PF svondo rapera pazvitoro zvengoresha. VaNdoro yeRwizi vaudza Studio 7 zvakaitika.
Tati tichifamba ndobva tichikambe nawo tichiti tatisangana nevanhu ndinakanzura wangu. Inchende yekupedzesa inonzi Ngoresha Township. Ndopatasvika ipapo. Saka the moment yatangoti tichisvika ipapo pandangoerekana ndichipakati pekuti ndiri kukwazisana navo. Pandangoerekanawo mumwe murume chairperson weZANU-PF anoitwa Pemo Ngwangwara. Ndobva asvika achingondirova mbama andirovere chibadhitaimu iyoyo. Ndobva ndangoti ndichitendeuka ndobva atondiwedzera iye. Ndiye abva atora chidanda changa akabata ndobva andirova nechidanda ichi. Kanzura wangu wanga ndinaye panguva iyoyo ndobva amhanya achida kuuya kuzozama kuda kunobata munhu kuti ko chiiko chakuitika. At the moment yasvika kanzura achida kunobata ndobva atorohwawo futi nechi. Nedanda rere ranga akabata riri.
Vange veRwizi vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epamagunje uye dzine nhamba dzinoti RRB 555-4672 neRRB 555-4673. Vanoti vakazoenda kunorapwa kuKaroi.
Tobva tazobva ipapo tichitiza. Tabva tasimuka takananga polisi. Magunje police station. Ndobva tasvika pamagunje police station ndobva tareporta nyaya yedu. Nyoresa docket redu. Ndobva tatotora docket number yedu. Tatora shu watinayo. Saka ndamirira kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndinoonekwa kuti ndinonyanya kware. Ndopa vachazotora matanho mapurisa ipapo.
Asi mutauri webato iri mudunhu reMashonaland West vaNigel Murambiwa vanoti bato ravo harikurudzire mhirizhonga vachiti nhengo dzavo dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya.
ZANU-PF is a peaceful party. Like I have always mentioned, kuti kupati yedu hatiite mhirizhonga and hatiauthorize violence. President is on record every day pavanovadzisa vanhu vachitaura nezvenyararo kubva panguva yatiri nekusvika vanhu vese maelections apera.
Mirishonga inonzi yakaitika kuchipinge East uko vari kukwikwidza chigaro chekwe kanzura muwadi 13 vaKaleb Nongo vanoti vakarohwa nevasigiri vebato reZANU PF vanotsanangura zvakaitika.
Vatoburuka mumota vachiuya kwandiri votouya kutondibata vondirova vapedza vachoti ngatimutore vachobva vauya futi rwepiri. Second time ndobva vakazondibata vachoti ngatiende naye. Vandisunga makafs, vandisa mmotikari. Vakandisunga makafs ndi Christopher Matambo ward 18 mukonstabulary. Then vamwe vake group rake anazvotona nevamwe vese ndivo vakazondirova. Ndakasunga makafs ndiri mumota imomo vakazondisiya pamukono.
Asi mukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo sematauriro anogara achiita mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa haridi zvemhirizhonga. Mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vanga vachiti vari mumusangano pataedza kuvabata katatu pambozhanhare yavo uye mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi yemhirizhonga. Vanopikisa vari kuchema chemawo kuti chikwata chefazi chinonzi chinodyidzana nevasori chiri kuendawo panzvimbo dzinenge dzichiitwa misangano nevanopikisa dzichida kuvasvokosva. Asi chikwata ichi chinoti chiri kubatsira kutsvagira ZANU PF rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Gore rino rave rekutanga bato rinopikisa MDC rakaumbwa muna 1999 richitadza kukukwidza matunhu ose enyika musarudzo dzedare reparamende nemakanzuru akawanda. Izvi zvinotevera kupatsanuka kwebato iri nenyaya yekurwira ushe. Asi zvaitika gore rino izvi zvinoreva here kuti bato iri rave zuru rakapinda nyoka? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora.
Vanhu vangaziva kuti iko zvino takarambirwa maMP edu 87 aifanira kupinda musarudzo iyi nokuti pakanzi takanonoka kubhadhara. Asi hatina kunonoka nokuti zeti yacho ndiyo yanga isina zvikwanisiro zvekuti tibhadhare. Hazvisi zvinonetsa kuti mutione kuti sei MDC iri kurambirwa nezeki. MDC ndiro pato chete rakatora zeki rikaenda nayo kukoti panyaya yedelimitation. MDC haina kushayiwa vamiririri, haina kushayiwa maMP.
Asika kunyangwe dei vakabvumidzwa vamunzora muri kuti vakarambidzwa, tiri kuona kuti manga musina kukwanisa kuti mutsvage vamiriri kumatunhu ose.
Vamiri vangu vakakwana, kune vamwe vasina kukwanisa kupinda vakaitwa disqualified nenyaya yedelimitation yatanga tichataura. Akanominetwa nevanhu vasisiri muconstituency make nokuti anga asingazivi. Tine 73 vanhu vakaafektwa nenyaya idzodzo. Saka ne87 MPs plus 23 tinenge tiine around 111 members of parliament tinokwanisa kufoma government nekuti isu hurumende yedu inenge ine maminista asingadariki 21 uyezve tinoita inonzi focus the campaign. Hazvibatsiri kuti tiise vanhu kwatinoziva hedu kuti kubvira nekubvira MDC yana kubvira yambowana utsigiri hwakakwana ipapo.
Imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu vakawanda munyika vamonzora inyaya yekugadzirisa upfumi. Zvinhu zviri kudhura, dhora remunyika riri kushaya simba. Imi mungagadzirise sei nyaya dzezveupfumi kuri kuti masarudzo?
Tikuda kugadzirisa kuti tipe interest free loans kuvana veZimbabwe kuitira kuti vatange tumabhizinesi kwavo tudiki ano employer kana kupinza basa wanu 5, wanu 10 tinenge tichito kamura panyaya ye unemployment tinenge tichito gadirisa upfumi nekuti mukatarisa nyika dzakapfuma dzakaita sana America dzakaita sana Britain dzakapfuma not on the basis of big business but on the basis of small business. Isusu MDC, we are not going to look east or look west or look north or look south. MDC is going to look everywhere. Toita shamari yevanhu vane zvinhu zvavo. Toita shamari kushamaridzana nana America, nana Britain wacho, nana China, nana Russia. Hatiketi wounza mari yavo muZimbabwe. To vura ma business, to vura migodi, to vura ma supermarket, to vura ma industry. Those are the chaitajos. Tine mari ye gold, diamond, platinum, iko zino kwa onika oil. Asi dambe zikore mu Zimbabwe njere kuti mari iyoyo, ino jiwa ne muri shoma, zine simba muri shoma, ziri limiti kuwa kukulatunga miri, we uru mende. Saka ticha visa nyaye uori iyoyo.
Va Monzora, asi munoona sarudzo dzirikuitwa gore rino idzi dzaka jeka here zvekuti hapazo ite mutauro dzikapera.
Sarudzo idzi hadzina kumbojeka zvachose. Iko zvino mukatarisa paradio pari kungoburisa nyaya dzimbo dzavamunangagwa chete. Hapasi kuimbwa dzimbo dzamonzora, hapasi kuimbwa dzimbo dzachamisa, hapasi kuimbwa dzimbo dzamadhuku kana dzevamwe. Sarudzo idzi hadzina kumbochena zvachose.
Saka hapachine mukana wekuti kana kwakuverengwa mavhoti inenge ya monzora ra.
Hakuna chinoramba. Nelson Mandela akataura achiti, a saint is a sinner who keeps on trying. And hakuna chinoramba vana veZimbabwe vakavhota neuwandu hwavo vasavhote vachitarisa chiso chemunhu ngavavhote vachitarisa zvakamirira munhu iyeye sekutaura kwandaita kuti free education votai makatarisa vana venyu ramangwana revana venyu motarisa utano hwenyu so yes. After I win in court about 87 of our MPs, after I beat them in court, which I am going to do if it is a free and fair hearing, we are going to give ZANU-PF a drubbing in this election. So yes, the ra is going to come.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT va Douglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende inoti mitemo yakadzikwa nebazi rezvemari nebhanga guru renyika yabatsira kudzikamisa dhora remunyika. Nhasi dhora remunyika ranga richitengwa nemari yakati wandei zvishoma pane raitengwa naro nemusi wechishanu, asi richiri kutengwa nemari inosvika zviuru mashanu kana kuti 5,000 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica rimwe chete. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dhora remunyika richiri kumawere zvekuti kuti rimutswe saRazaro zvakatokona n'anga murapo achida. Mukuzeya nyaya iyi tabata chipangamazano cheRBZ vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya avo vanoti vane chivimbo nezviri kuitwa nehurumende uye dhora rasimba.
Hurumende yaita kuti mari yedu yenyika inge ichishayikwa, mari yedu yenyika isapfachurika, mari yedu yenyika inge nekuburikidza kwaizvozvo iine simba. Saka tasvika pachikamu chekuti tatizochiita chikamo chenyika. Saka zvese zvatatifamba rwanga rwuri rwendo. Saka rwendo urwu tinoona sekuti taakuvavarira kusvika patinoda.
Asika vaGwanyanya vamwe vari kuti izvi zviri kungoitwa kwenguva pfupi kungori kutura befu nekuti hurumende paichawedzera vashandi vayo mari dhora richatanga kushaya simba, uyewo paichatanga kubhadhara mamwe makambani anonzi asi kubhadharwa iko zvino, zvinenge zvaakureva kuti mari inenge yawanda zvakare inenge ichitenderera.
Hurumende ine urongwa hwokubhadhara vashandi, asi vachibhadhara nemari yekunze kwenyika mayusa saka iroro handionii dambudziko revashandi hurumende zve pane vamwe vanga vachigadzira vachiita mabasa pahurumende vachivaka zvidziro zvenyika infrastructure zvimwe zvakasiyana siyana vanga vachibhadharwa mari dzakawanda munyika muno vaakubhadhara zvakanyanya makambani iwayo mari kunze kwenyika saka havagoni kutiti vachitangano zvekunodzinganisana kutsvaga mazisa saka iroro handioni riri dambudziko rakanyanya nekuti ndourongwa hwapindana nehurumende
vamwe vanotiwoka hurumende panguva yesarudzo inotanga kupfachura mari hazvizoitike here izvi
tinangana nesarudzo kare kwese kwese taiziva kuti nguva inoyi inguva yakanga yakaomera hurumende kuti itange kuita zvisungo zvinoita kuti mari isanyanya kutenderera zvakanyanya kunyanyanya yemunyika nekuti ndo raitova dambudziko nekufunga kwevanhu kuti hahurumende haigoni kuti isunge mari isaka tanangana nesarudzo but zvaitwa takanangana musarudzo saka zvinoreva kuti hurumende yakazvipiraka kuti isusu patiri kukoshesa nhasi uno izikamu zvekuti tinotanga tamboti zvimboshata kuzozviona kana sarudzo yapera izvo zvaisiitika kumashure zviya zviya zvinenge zvisipo mwaka uno
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachipanga mazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vari parunare muharare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo gift mugano
ichokwadi kuti zimbabwe dollar rambomira kutiza zvaranga rachiita masvondo apfuura handiri kuona kuti muhurumende vari kupembera kuti takwanisa kumaintaina stability asi chokwadi chiripo ndechekuti vese vanhu vezimbabwe vakabvidza vanoziva kuti rate haitizi every day
munorevera pamuzvinafundo mungatsanangura
inoti ikati mhanye mhanye yasimuka yaenda yapengereka yombomira ichitora besa sei yamira reti inhau yekuti ndofunga nesemakaona pakanyora minister of finance statement yekuti mataxes avafanira kubhadharwa nezimbabwen dollar ivo vakati zvakare vachambomira kubhadhara macontractors nemaservice providers anoshandira hurumende anogadzira marodi nevanosupplya makudzo
izvi zvinorevei muzvinafundo
zvakangofana nekuti tiri panguva yemizano yekuti vamira kubhadhara maservice providers saka vanowanzopengereka pablack market havana mari yacho nekuti minister of finance haisi kubhadhara ukowo macivil servants vari pamutsanyo nekuti mari yavakapiwa vakapiwa mari shoma saka hurumende yava kutemba nekuraya maticha nemacivil servants nenzara voti takwanisa kustabilisa rate at what cost ndiyani ari kutambura nemamajors iwayo saka tichabata mutsanyo uyu kusvika riini
zvii zvamunoona zvichiitika mune ramangwana
chandoziva ndechekuti panguva diki iri kuteera macivil servants vachapiwa mari kupfuura 1 million zimbabwen dollar pamwedzi hazvigoni kuti hurumende irambe yakaoma mwoyo kuti hatikwanisi kubhadhara nekuti mari yavakutambira haichatengi chinhu zvachose pamusoro pezvo macontractors havakwanisi kuramba vachiyanyima mari nekuti vakavanyima vachamirawo basi ko hurumende inoda kuonekwa kuti iri kuita something background sezvo iri nguva yemaelections saka vachavabhadhara zvekare vachamanikidzwa nesituation muna july kuti vaite inonzi supplementary budget iyo ichaitwa iriti ine matrillions akawanda anopfuura 10 trillion dollars kana minister of finance vakada kumira pachokwadi
izvi zvine matambudziko ei chaizvo muchinafundo
zvese izvozvi chaita kuti mari inge yawanda kuti mumaketi rate it is saka hongu yes rate inonge yambotora befu iri kumbomwa mvura asi ichasimukira zvakare nenga kuenda dhauna iyi
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo gift mugano vari parunare muharare muchirongwa chedu chatiri kutaura nevechidiki vekuzimbabwe vakauya kuno kuamerica pasi pechirongwa chemandela washington for young african leaders initiative kana kuti yali tine hurukuro namuzvare charmaine aiziva kaiya
Muzvare Kahiya inyanzvi yekugadzira mishonga ichishandisa umizha neumetura kana kuti computer aided drug design and discovery. Parizvino Muzvare Kahiya vari kukwenenzvera zvidzidzo zvavo pachikoro cheLeadership Institute of University of Maryland, Baltimore kuMaryland. Vanoshandawo sechipangamazano mumasangano akaita seElevate Trust uye neUNESCO. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tiri mukadzi wechidiki anoita zvekushandisa inonzi STEM, zvinoreva science, technology, engineering nemathematics. Ende ndichishanda mubazi rinoona nezveutachiwana hweHIV uye mashandisiro atingaite machine makombiyuta kuti tigadzire mishonga nekukasika. Mishonga inobva munyika yedu inogona kubatsira vanhu vedu nekuti HIV inosiyana-siyana pasi tenderere.
Chakaita kuti muti imimi 2023 ndoda kuenda kuchirongwa cheYali kuAmerica chii?
Ndakatanga ndiri mwana mudiki kuda kuita zvescience asi ndaishaya vanhu vaikwanisa kundibatsira kuti ndiwane gwara chairo randaiende naro kuti ndisvike kwandaida kusvika. Saka ndakaona kuti sezvo ndave pandave ndinogonawo kubatsira vamwe vana vechidiki kunyanya vasikana vanobvawo kumamisha kuti vazivewo kuti ivo vanokwanisawo kuita zvese zvavanoda mumwoyo mavo zvavanenge vachiudzwa pamwe kunzi hazviitike nevasikana kana kuti zvavanenge vachifunga kuti munyika medu hazvikwanisike. Ndiripo kuvaudza kuti aiwa unozvigona, uyewo nevanakomana vachiona kuti vasikana vane nzvimbo yavo mukurarama kwedu and tikashanda tese tinova neZimbabwe yakanaka.
Chamuri kutarisira kudzidza imi muchirongwa ichi mugotakura kudzokera kumusha chii?
Ndisati ndapinda muchirongwa ichi ndakaona kuti ndaishaya mashoko nemasvikiro andingaite muvanhu vari mumatunhu akasiyana-siyana kuti ndivadzidzisewo nezvekukosha kwesayensi mukurarama kwedu uye kukosha kweku kinza nekukurudzira vasikana kuti vaitewo zvinhu zvinenge science, technology, engineering nemathematics. Saka ndakatsvaga program ingandibatsire kuti ndive nezvikwanisiro papfungwa uye nekuziva zvinhu zvandisingati ndambodzidza zvingandibatsirawo kuti inini mubasa rangu tigogona kusvikira munhu wese anenge achida kubatsirwa.
Muzvare Charmaine aiziva Kahiya vachitaura vari parunare kuUniversity of Maryland kuBaltimore naIvan Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kushanyira nyika nhatu dzemuEurope svondo rinouya kuti vanoze nyaya yekuti vobatsira seUkraine muhondo yayo neRussia. Iko zvino tochimbotarisa nyaya dzezveutano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nyaya yekuti vana vakambogara vari mudzimba munguva yechirwere cheCOVID-19 yakapa kuti vakawanda vane makore ari pasi pemashanu vatadze kutaura. Nyanzvi idzi dzirikurudzira vabereki kuti vaone kuti vana vaenda kunotamba nevamwe kuti vakwanisewo kutaura. Mutori wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Josepha Tsiripanyanga vanoti chinokonzera vana kutadza kutaura inyaya yezvirwere zvenzeve nezvimwe zvekuzvarwa nazvo, asi vati zvakakosha kuti vana vaende panze kunotamba nevamwe. Vati kuendesa vana kukireshi kunobatsira zvakanyanya, vachiti vana vari mumadhorobha ndivo vari kunyanya kusangana nematambudziko aya nekusawana mukana wekutamba nevamwe.
Nefamba kwenguva tinoona kuti mwana anokasika kudzidzira kutaura kana aine vamwe vana vanotamba nao nekutaura nao nevanhu vakuru ofuta chimutaudzawo asi akangosiiwa chimwedzi mwana asingataura isi rakagara mumba achingoona tv asina zvimwe zvaari kuita tinodzosera kumashure mamilestones emwana satokurudzira kuti vana ngavakurumbidze kuinteracta nevamwe vana vakurumbidze kana kuenda kumacrash kana kutamba neshamwari vepamanext door zvinobatsirawo kuti mwana akurumbidze kudzidzira kutaura abate mashoko nekukurumbidza kosi kana asingataudzwewo hapana kwaanodzidzirawo kutaura ende hapana magondera anozomboita kutaura
dr Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vana vacheche vanofanirawo kubatwa zvakanaka kuti vasakuvare musoro izvo zvinogona kukanganisa utano hwavo
themba lebha wapakusununguka olebha ikange ichinonoka ikatora nguva yakareba oxygen yekuenda kubrain ikaita shoma tokwanisa kukanganisawo brain dzemwana dzinonongawo kudevelopawo ononoga kutaura ndezvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kukonzeresa zvakare ende tinoona zvakare kana mwana azvarwa anofanira kubatwa zvakanaka chamwisawo nekupiwa chikafu chine utano especially first 6 months mwana anofanira kuwana itoti exclusive breastfeeding zvinobatsira kuti brain development yemwana itewo zviri fast vana asingayamwisiwo brain dzavo dzinonongawo kudevelopawo iminiti yavo zvakare inoitavo wiki
amai Esnat Murerwa vanoti mwanakomana wavo uyo ave kuyunivhesiti kunze kwenyika akasvitsa makore mana asati aive kugona kutaura zvokuti ivone murume wavo vakatombofunga kuti aiva mbeveve
saka aigara achiona makatuni akazvinyararira kana kuti aitoenda pakompyuta paanga kuma 2.5 years anga akuita zvekompyuta magames akudzidzira magames asa asingatauri handiti zvokuti ini ndakatorohwa nehana kuti mwana uyu anonoka kutaura 3.5 years saka ndakaona kuti zvokugarisa mwana asina vamwe vana vadiki vaanotandadzana navo zvinononoka kusimudza rurimi rwake kuti agone kutaura
asi amai Sabina Mabika vanogara kunharira kuchivhu vanoti zvimwe zvinotadzisa vana kuti vakurumidze kutaura kanyama kari pasi perurimi kakanamira kumazino epazasi ako kanotadzisa kuti rurimi rusimuke
zvakakoshera pakuti mwana akabarwa zviya zviya iwewe mubereki unofanirwa kuziva kuti mwana wako zvaari kuchema ari kusimudza rurimi here kana kuti ari kuradzika rurimi saka kana achichema akaradzika achichema mbijana akaradzika rurimi ndopatofanechi ane rurimi
vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzi waDr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti karurimbo ako kanozikanwa nezita rokuti tongue tie pachirungu kanogona kugadziriswa nenyanzvi
kana mwana asingagona kuburisa rurimi saizvozvo mozaita wakasunga zvemene to the floor of the mouth asi kana achigona kuburisa rurimi kudarika mazino ake pasi kungobuda tanzimbishano kudarika haana tongue tie ane imwe problem but not tongue tie so ndozvoona vamwe vachienda kumachiremba vamwe vachienda kun'anga dzakasiyana siyana vocheka ikoko the area under the tongue iyeyo inorota rakawanda netsinga dzirota dzakawandisa vanhu vanofa vanobleeda to death kana zvikasiyota properly
ongororo yakaitwa neWall Street Journal nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvekutaura inoratidza kuti vana vazhinji vakaberekwa munguva yecovid-19 vari kunetsekana nekutaura sezvo vainge vasingakwanise kutamba nevamwe paongororo yevana mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million vakaongororwa muamerica vari pasi pemakore mashanu zvakaonekwa kuti huwandu hwevana vainge vonetseka taura hwainge hwasvika pazvikamu zvinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.6% kubva muna 2018 na2019 uye muna 2021 kusvika muna 2022 ongororo inoti vana ava vanoda kubatsirwa nechimbi chimbi sezvo vachizoita matambudziko kuchikoro kana kutozotadza kutaura ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekumira kwaita yemamiriro akaita upfumi epari zvino vamwe vachiti dhora remunyika riri kudzikama asi vamwe vachiti riri kungotora befu tichataurisawo nyaya yemutambo wecricket uriko mangwana pakati pezimbabwe nescotland sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare vanopikisa vochema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi nokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka uye tosangana zvakare mangwana mangwanani iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele